people who voted against our city president, what is Waka Kunzira Wanda Kunda Congress, what you paradise with Niko Konekutsu Zuram, Nango Congress. The Mangwana, he tried Waku Tonga Mambosa, Nikutsu Waka Kunzira, Kutuanwa, Tanganiso Basare, Basare, Brumende.
Kuona kwenyu, ichafia Amerika ili pakadini kana totalisa kusawirirana kuripo pakati pematii maliri ema Democrats nema Republicans uye zvekuti vanhu pachezvo havo munyika vari divided vo munoona sekuti kutongwa kwavo kumangwana kuchaita kuti zvinhu zvifambe sei
kuna vanhu vazhinji zvino pfungwa dzavo dziri panyaya yecoronavirus kurwisa coronavirus saka nyaya yawatrump haisisiri nyaya yakakurisa chaizvo kana uri mumba mune mbavha yapinda mumbavha haufungi nezvimwe zvinhu kunze wokuti kumbavha iyi ndoidzinga sei saka pana pavanhu vazhinji vakufunga nezvecoronavirus saka zvichabuda mucongress zvichangoperawo nenguva zvakaitika gore rakaperawo pawakaitwa impeach zvakangoperawo kwapera ndiyo mazuva mashoma ndonaira kuti ndo zvichaitika izvozvo sezvo munhu achisiri pachigaro hapana munhu achafunga nazvo kwenguva yakawanda ngekuti pane zvinhu zvikuru zviri mupfungwa dzevanhu kunyanyisisa iyo nyaya yecoronavirus
munoona sekuti vatrump vachaedza kukwikwidza kuti vave mutungamiri wenyika zvekare here
izvo hazvizivikanwe wakambotaura wanogara uchitaura kuti wari kudzoka asi tine makore mana kusati kwava nemamwe maelection saka zvichaitika mangwana hatiziwe asi kufunga kwevanhu vazhinji ndekwokuti vakurawa havachadzore ba zvepolitics zvovaperera ngekuti ivo pachavo vane mamwe madambudziko vakakurisisa chaizvo avachange vakatarisana nawo saka kuti vachadzokera zvekare hazvisisina chokwadi vaizvi
sei vatrump vaine rutsigiro rwakakura kudai kudivi remarepublicans
ngekuti vatrump vanomirira pfungwa dzevarungu muamerica dzekuti kwanyanyisisa vanhu vemamwe marudzi vanhu vachena muamerica uwandu hwavo huri kudzika asi vanhu vasiri vachena uwandu hwavo huri kukwira saka zviri kunzi mumakore mashoma achapfuteera aya varungu muamerica vanenge vawashoma wemamwe marudzi aya saka trump anonzi nechirungu white hope varungu vazhinji vava kutarisana kuna vatrump kuti kuve nekukurwisa kutsigira kutonga kwevarungu ndopa waka nila ya papundi ndo zileta kutiwa njikuwa ma republicans kunyanya njiwo wanepungwa hizo